Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare Manera nhasi uri musi wechishanu mbudzi 1 2019 Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Rachel Tondi iri mu Washington DC. Dichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Saka ivimbo yangu kuti vanozokwanisawo kuita kuti idzo dzomari dzavakuchengeta kuburikidza nekusabhadhara chudu dzinge dzisvikawo kuvatengi.
Hurumende inobvisa mutero kwemakore maviri pazvinhu zvakawanda zvinoshandiswa pakugadzira nekufambiswa kwemagetsi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanoti vane chivimbo chekuti vatungamiri venyika dzemusadhak vanokwanisa kuti vanhu vemudunhu iri vabatane.
Tinoshamisika kuti National Prosecuting Authority vanga vachitambikira nguva vachiendesa munhu anotongwa nedare High Court pasina mhosva yakapara.
MDC inotungamirwa navaNelson Chamisa inoti haisi kufara kuti mutevedzeri wasatigaro webato iri vaJob Sikala vava kumiswa pamberi pedare vachipomerwa mhosva yekuda kubvisa hurumende pachigaro. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno ku Studio 7 iri muWashington DC. Hurumende inoti yabvisa mutero kwemakore maviri pazvinhu zvakawanda zvinoshandiswa pakugadzira nekufambiswa kwemagetsi munyika. Godwin Mangunja anotipa nyaya inotevera.
Izvi zvaziviswa negurukota rezvemari vamutuli Ncube mugwaro rehurumende reGovernment Gazette nhasi. VaNcube vati kubva musi wa 1 chikumi gore rino kusvika makore maviri anotevera, makambani eZESA anoti ZESA Enterprises kana kuti ZENT, Zimbabwe Electricity Transmission and Distribution Company ZETDC neZimbabwe Power Company ZPC anenge akupinza munyika. Zvinhu zvatarwa mugwaro iri asingabvise mutero kana kuti custom duty pachirungu. ZENT ndiyo inogadzira matransformer, ZETDC ndiyo inofambisa magetsi, kozoti ZPC ndiyo inogaya magetsi. Zvimwe zvanzi hazvichabvisirwa mutero matransformers nezvinhu zvinoshandiswa pakuagadzira electricity meters, gas meters, oscilloscopes nema oscillographs nezvimwe zvakawanda zvinoshandiswa nemakambani aya. Mutauri wekambani yeZESA vaFullard Kwasira vatenda danho ratorwa nehurumende vachiti kambani yavo inoshandisa mamiriyoni akawanda emadhora emari yemuno nekunze apo inopinza zvinhu zvekugadzira nekufambiswa kwemagetsi munyika. Vati danho ratorwa nehurumende rave kureva kuti mari iyi yave kuzoshandiswa pabasa chairo rekugadzira nekufambisa magetsi. Zvichakadai vanongorora nyaya dzeupfumi vakazvimirira vamasimba kuchera vaudza Studio 7 kuti danho ratorwa nehurumende rakanaka chose, asi ZESA inofanira kutsanangura kuti veruzhinji vachabatsirikana sei kubva kudanho iri.
Asi vimbo yangu ndeyekuti kudzikira kwemutengo ikoko kunozosvikawo kuvatengi, kwete zvatiri kuona zviri kuitika nemasola kuti akabvisirwa duty asi nanhasi ari kungokwira. Tikatarisa nyaya dzamasanitary pads akabvisirwa duty asi nanhasi haasi kutengeka. Saka ivimbo yangu kuti vanozokwanisawo kuita kuti idzo dzomari dzavakuchengeta kuburikidza nekusabhadhara duty dzinge dzisvikawo kuvatengi.
Mumwe mugari weMuharare vaOwen Hiwayo vaudza Studio 7 kuti zvakakosha kuti mari yese ichachengetedzwa pakusabhadharwa kwemitero ishandiswe zvine mwero. VaHiwayo vati zvaitwa nehurumende zvinofanira kubatsira vanoshandisa magetsi kwete kuti mari yese iyi iperere muhuori.
Hurumende yedu kana kuti maparasetero zvedu akaita sana ZESA hatisati taona vaine masystemu yekuti tinge tine trust nawo kuti oke mari iyoyo yanzi yachengetedzeka nenyaya yekuti havanozoiba kubadara kuti inozoenda kupi ndio kwatoita dambudziko nako zvodai pai pai nemasystems zeto zvekuti mari iyo ichazoitwa mapriorities atenge takatarisira kuti ikwanise kusimudzira taizoone kufara but pari zvino asati anyatsounzwa kufara nazvo nekuti tichiri kudauta nenyaya dzeconfidence mavara hatisati ane confidence netrust muhurumende
danho ratorwa nehurumende nhasi pamwe nerimwe rakaitwa nguva pfupi yapfuura rekuti zesa itengese magetsi nemutengo uri pamusoro pemutengo wekuagadzira matanho anotarisirwa nehurumende neveruzhinji kuti achaita kuti kambani iyi ikwanise kuita basa rayo nemazvo sezvo inenge yave kuwana mari inoikwanira ndakamirira studio 7 muHarare ndini Godwin Mangudya.
Vatungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanoti vane chivimbo chekuti vatungamiri venyika dzemusadhak vanokwanisa kuti vanhu vemudunhu iri vabatane pamwe nekutengeserana kwenyika idzi. Shingirai Madondo anoti panyaya inotevera.
Vachitaura nevatori venhauko mucheto wekugadzwa zviri pamutemo kwomutungamiri weBotswana vamukwetsi Masisi Bohaboroni nhasi vamunangagwa vati vatungamiri vemusadhiki vanonzwanana zvinodadisa zvikuru. Vamunangagwa ava vanga vakagara pedyo nemutungamiri weZambia vaEdgar Lungu vati vatungamiri vemusadhiki vanofanira kukurudzira mushandira pamwe mudunhu ravo nekuti zvinonetsa muZimbabwe zvinonetsawo vavakidzani vavo.
Vatungamiri venyika dziri musadhiki pari zvino vane udzamu hwekukurudzira mushandira pamwe mune zvekutengeserana nekutenga izvo zvakaita kuti sangano iri riumbwe.
Asi nyanzvi munyadzi zvematongerwo enyika uye vachidzidzisa mutemo paGaborone University College of Law and Professional Studies vaCharles Kungwengwe vanoti ishuro yavamunangaga kuita kwasha kutsvaka uta nemugate. Pane kutsvaga zvene kubva kune dzimwe nyika dziri musadhiki nedziri mhiri vakukwengwe vabayira zani vamunangagwa vachiti vanofanirwa kugadzirisa zvimhingamupinyi zviri kunetsa munyika mavo kuitira kuti varemekedzwe nedzimwe nyika.
Tati vatanga kunofidha vanawo manext do ako vanotanga kubvunza kuti kuvako zvavari kuziva neshara wani ndokunga chatingatanga kuita tandiona chingava the best way forward ndokuti dai tatanga kuita engage ne the opposition wongu chamisa might be a member of the opposition political party but it could be better if kune vanhu akaimbodza masanctions saka ndokunga dai tagarira pasi pachedu taita fine common ground so takamboita mazuva egovernment of national unity togara pasi pachedu togadzirisana tazodero nyambo tikasudzitana nemamwe makandidzi vamana vaiti batani chinomeka sense kuti hasho vari kurevdeya sinzie
vachitsigira mashoko ava kukwengwe chimwe chizvarwa chezimbabwe icho chinoshanda nekugara mudhorobha refrancistown vaabio musengezi vaudza studio 7 kuti vamunangagwa vangagone kuriritira vana vemuwakidzani vachitadza vavo.
Chinhu chokutanga ngatigadzisei kwedu kana tapedza tozoona zvikwasahwira zvikwasahwira izvi tozozviona next round apo tanga taita se taguta kumba kwedu.
Asi mumwe anorarama nekuita mabhinda okomopotswana vaSpenza akapembeza vanoti mushandira pamwe pakati penyika dzemusadhi kunogona kusimudzira upfumi hwenyika idzi.
Pakati kutengeserana kwa Simba Zimbabwe inosumuka ndoo nyari kuitika nekuti hatina kutengeserana nedzimwe nyika.
Zvichakadaro vamasisi vati hurumende yavo ichaenderera mberi nekushandidzana nedzimwe nyika musadhiki neidzo dziri mhiri.
Panyaya dzekudyidzana nedzimwe nyika musadhiki nedziri mhiri, Botswana ichaenderera mberi nekuita mushandira pamwe nadzo muchirongwa chichatanga pandinodoma hurumende yangu.
Zimbabwe neBotswana idzo dzakambove makarasona nepanguva yovaseretsa kama Ian Khama vaive mutungamiri wenyika iyi dzava negore dziri mubishire kugadzirisa ukama wadzo. Ndakamirira Studio 7 muGaborone Botswana ndini Shingirai Madondo.
Dare redzimhosva kumasvingo raudza mutevedzeri wasachigaro weMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa vaJobs Kala kuti vane mhosva yavakapara iyo inofanirwa kutanga kutongwa munandira gore rinouya. Dare rinonzi ratiwo vaSikala vakapara mhosva yekuda kubvisa hurumende zvisiri pamutemo zvichitevera mashoko avanonzi vakataura pamusangano wavakaita kumasvingo kwakare. Danho ratorwa nedare iri harina kutambirwa zvakanaka nebato reMDC. Tabata munyori anoona nezvemitemo mubato iri vaInnocent Gonese kuti tinzwe pamire bato ravo.
Ndoshamisika kuti National Prosecuting Authority yanga achitambisira nguva vachiendesa munhu anotongwa nedare yehaikoti pasina mhosva yakapara. Nekuti chatinongoziva ndechekuti varwere chinoriko yemunyika muno vakarwira kuti vane kodhero dzedu dzinova dzakazoumbwa dzikaiswa mubumbiro redu dzinobvumidza kuti vataure pfungwa dzake. VaJobs kana vakanga vachingotaurawo zvavo vachiexercisa kodhero dzavo sechizvarwa chemuno muZimbabwe. Hapana mhosva yavakapara, hapana chinongo chavanga vainacho chakashata. Saka tikuti izvi ndezvekupenga zvekuti vanhu vanotongwa nedare yehaikoti gore rinouya.
Vagonese, imi bato renyu rinozivikanwa richitaura zvakanyanya pamusoro pekutevedza mitemo nemitemo yematare. Muri kudii kutanga mambomirira kuona kuti zvii zvichabuda mudare richanzwa nyaya iri kupomerwa vasikala musati matanga kugunununa nezvaitika nhasi?
Chatotanga kugunununa nacho ndechekuti vanochuchisa havasi kuchuchisa nemutoo kwavo. Kune nonzi prosecution kuti votsvaga vanhu vanenge vakapara muno. Iko zvinoti vanhu vari kuita mhosva dziori munyika muno havasi kusungwa. Tine vanhu vari kupamba vanhu vanokuita vanonzi maobjections havasiri kusungwa. Asi votsvaga munhu asina mhosva yakapara ndekuti isusu vachuchisi ndopane dambudziko. Inonzi persecution kwete prosecution yatiri kuona muZimbabwe. Kushungurudzwa kwevanhu kwete kuchuchiswa bhosi kana munhu uchinge wapara mhosva kana kuti uchifungidzirwa kuti wakapara mhosva panenge paimera yambiro yekuti uendeswe kumatariti mhosva. Asi kana kwava kushungurudzwa chete kuri kuitwa vanhu vakawanda kubva kuvatungamiri vendc vekucivil society vekulabour vari kungoshungurudzwa pamusana pekuti vanenge vachichema-chema kuti zvina zvinomira zvakanaka munyika ndopatiri kuramba ipapo.
Ko, sebato muchatora matanho api pane zvatarwa nemutongi wedare nhasi?
Takurudzira kuti vanhu vese badinga neuwandu hwedu kunotsigira vaJobs kana nekuti havana mhosva yakapara tichiratidzawo kumira navo semumwe wedu ari kushungurudzwa.
Munyori anoona nezvemutemo muMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa vaInnocent Gonese vachitaura vari parunhare vari kuVictoria Falls. Zimbabwe yabatana nepasi rose mukucherechedza zuva reInternational Day to End Impunity Against Journalists. Zuva iri rinocherechedzwa musi watumbudzi, asi vatori venhau vemuZimbabwe vacherechedza zuva iri nhasi muurongwa hwanga huchikokerwa nesangano reUNESCO. Hurumende yanga yakamirirwawo pamusangano uyu nebazi rezvekuburitswa kwemashoko. Tabata munyori mukuru weZimbabwe Union of Journalists vaForster Dongozi kuti tinzwe zvaitika.
Zvafamba zvakanaka chose nokuti vatori venhau neavo vanoshanda mumidhia kana kuti mumasangano anoona nezvekufambiswa kwemashoko, isusuwo takamirirawo vatori venhau seZimbabwe Union of Journalists tasangana kumahofisi esangano reUNESCO. Apa taita sangano tikagara pasi tichitaura kuti zvii zvingave zvinetsa zvikurusisa kana takatarisa kuti vatori venhau vanoshungurudzwa zvakadii pamabasa.
Ko, hurumende yanga yakamirirwawo here pachirongwa chanhasi?
Hurumende yanga iripo chaizvo. Acting Permanent Secretary veMinistry of Information vaDr Ivan Ho Gurira vauya vakaverenga speech yaministawo vachitaurawo zvokuti no hazvikodzeri kuti vanhu vashungurudzwe vari munyika yavo. Tofanirwa kutsvakawo nzira dzokuti toshanda tese sei kuitira kuti tobatisana kuitira kuti vana vemuZimbabwe tipikirwa vasashungurudzwa.
Matambira sei mashoko ataurwa nehurumende aya?
Tinovatambira tavagamuchira chose. Saka tichangozoti pakushanda tichienderera mberi tee tave nitawana mukana wokuti tinoenda kwavari kuzehurumende. Asi chimwewo chavo chatifadzawa ndezvekuti vemakomishini vataura kuti musashupike vana veZimbabwe, tiri mapoka akagadzirwa nebumbiro remutemo. Saka kana pane zvinokushungurudzai huyai tikubatsirei, ndosaka tiripo.
Kune vamwe vanogara vachiti izvo hurumende inogara yakataura mashoko akanaka chaizvo asi ichizotadza kuratidza chido chekugadzirisa kana kuita sematauriro ainenge yaita. imi munozvionawo seizvi.
Isusu seZimbabwe Union of Journalists tinoti munhu akataura zvekuzvisungirira kwapa mashoko ako. Saka isusu zvayo kwashiri iwo seZimbabwe Union of Journalists tichishanda nevamwe vatoshanda navo kuti tichiti hurumende makamboti gore riya tave apa zvino tozvifambisa sei. Nokuti kutaura kunonakidza kana vanhu vaisirwa mamicrofoni mberi kwavo.
Vadongozi tiri kuona kuti gore rava kusvika kupera, gore ra2019 ranga rakamira sei kuvatori venhau muZimbabwe?
Hapana chakachinja pa, vana vachirongorohwa, vana vachirongoshungurudziwa. Ndosaka pamavhiki akambopfuura takamboita misangano nevakuru vemapurisa tinazopedza hedu bikoni nekuti papa nehumwe hurongwa.
Munyori mukuru weZimbabwe Union of Journalists vaFoster Dongozi vachitaura vari parunhare vari muHarare.
Vateereri, musakanganwe kuteerera zvirongwa zvedu zveStudio 7 pamasaisai anoti 909 AM, 6175 ne9825 kHz. Manheru ega ega ninguva dza 7 PM svondo kusvika mugovera munenge muchitibata pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 13860 ne15460 kHz pashortwave. Pachitiwo zvirongwa zvedu zvelive talk zvinotangana 8 manheru ega ega muvhuro kusvika chishanu munenge muchitibata pamasaisai anoti 4930, 13860 ne15460 kHz pashortwave.
Vashandi vehurumende vari pasi pesangano reApex Council vakazivisa nezuro kuti vachange vachipinda mimigwagwa nechitatu chinouya vachiratidzira kusafara kwavo nekwavanoti kushaya hanya kwehurumende pakugadzirisa zvichemo zvavo. Bato reMDC raburitsawo mashoko ekuti riri kutsigira danho revashandi vehurumende rekuramwa mabasa iri richiti ikodzero yevashandi yekuratidza kusafara kwavo nemihoro yavanenge vachipuwa murunyararo. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Jonga Kandemiri weStudio 7 abata mutevedzeri wasachigaro weApex Council vaThomas Muzondo kuti tinzwe zviri kuitika.
VeApex Council ndinodaira kuti Minister weFinance akatoibvisa kudhara kuti mihoro yemasivu servants iri kutariswa. Iko zvino minimum ndikati mari iri pasi pasi kutandurwa nemushandi wehurumende iyi 1000 RTGS. Saka mari iyo inogona kupetwa kaviri kana kupetwa katatu zvichiinda nemaonero ari kuitwa vefinance, nokuti sezvamunoziva kuti takaindudzira 2%.
Vashandi havasi kuramba mabasa, asi chiri kuitikapo ndechekuti vashandi vasvika pakumanikidzirwa nekuti zvinhu hapasisina zvikwaniso zvekuti vakwanise kuenda kubasa. Tingati pachirungu paya paya incapacitation, vari kuda kuenda kubasa chose asi zvinhu zvaakuvamanikidza zvinosanganisira kuti mushandi haachakwanisi kutenga chikafu kuti adye aende kubasa, mushandi haachakwanisi kubhadhara transport, mushandi haachakwanisi kubhadhara mari yekurapwa nezvimwe zvakawanda wanda nokuda kwokukwira kwaita zvinhu.
Saka matanha amuri kutora svondo rinouya, muri kuratidzira zuva rimwe chete here kana kuti muri kuratidzira zvokubva matongotanga nekusaenda kumabasa?
Tiri kutanga nekuratidzira zuva rimwe chete, asi zvinenge zvichiteverawo zvichatipa kuti zvinenge tichifamba sei. Ipapa patiri kutaura ipapa takatonyorera tsamba kumapurisa, tanyorera tsamba kumapurisa vakatipa mvumo yekuti tinogona zvedu kuratidzira. Saka tinangoti kungangove kutanga kana kuti kupedza kuratidzira zvichibva nekuti mushandirwi wedu anenge adavirawo sei zvitemo zvedu nenyunyuto yedu sevanhu vari kuda kuenda kubasa.
Munoona here vamwe masangano evashandi vehurumende achibatana nemi pakurudziro yenyu?
Zvinoitika ndezvekuti bato kana kuti ungano reApex Council rinogadzirwa nevashandi vehurumende vanosanganisira masangano anoita iwo 14. Saka Apex haiziriyo inosunga, asi kutoti mapato iwayo anoafiliata kuApex Council ari 14. ndo ane zvisungo izvozvi zvatiri kutaura nezvazvo. Tirawo ndo masangano evashandi vehurumende.
Avo vanga vari mutevedzeri wasachigaro weApex Council vaThomas Muzondo vachitaura vari parunare vari muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Sezvo tichitema tisina divi ratakarerekera, Jonga Kandemiri weStudio 7 abatawo mutevedzeri wegurukota rezvekubudiswa kwemashoko vaEnergy Mutodi avo vanoti hurumende ichashandisa mutemo mukuranga vashandi vayo vasiri kuenda kumabasa.
VeApex Council ndinodaira kuti Minister weFinance akatoibvisa kudhara. Kuti mihoro yemasivu servants iri kutariswa iko zvino minimum ndikati mari iri pasi pasi kutandurwa nemushando wehurumende ii 1000 RTGS. Saka mari iyo inogona kupetwa kaviri kana kupetwa katatu zvichiinda nemaonero ari kuitwa vefinance, nokuti sezvamunoziva kuti takaindudzira 2% tax ndo yatiri kushanda nayo iyoyo kuti titutire mari inotandurwa nemasivu servants zvichienderanawo nekuti zvinhu zviri kukwira zvakadii mumashoko. Saka ivava havana reason yekuti vaende kunoratidzira, nekuti urongwa hwekuti vawedzerwe mari hwatovapo kare. Changosara ndechekuti zviapruvhwe nemukuru wenyika, zviapruvhwe nevefinance, mari dzavo dziipinde mumaakaunti. Saka izvozvo tingatoti zvedu chinhu chakatopfuura, hachiti zvokuti vanhu vangada kupinda mustrichi kuti vademonstrate zvinhu zvakagadziswa kudaro.
Matanho apa angatorwa nehurumende kana vakaenderera mberi nekuratidzira iko?
Tinoshanda nemutemo, kuungirirei remutemo. Saka mutemo iwoyo unotendera hurumende kuti irange munhu anoramba kuenda kubasa zvisiri pamutemo.
Vana chiremba vane mazuva angada kuita mwedzi miviri vasiri kuenda kumabasa. Zvakaitawo kuti bhodhi rehealth services ringe richitora matanho ekuti vange vachimira pamberi pedisciplinary committee. Imiwo sehurumende, zvii zvamungataura pamusoro penyaya?
Isu sehurumende hatiri kufanana nezviri pamachiremba aya, uye tiri kuziva kuti kune vamwe vari kuvafurira vari kubackground kwavo, vari kuvafurira kuti regai kuenda kumabasa, itai kuti hurumende ive paralyzed. Saka ndo zvatiri kuti machiremba ose asiri kukwanisa kuenda kumabasa vari kuenda kumahearing. Anenge atadza kuenda kuhearing ari kutongwa asipo, and then decision ichange ichiitwa ipapo. Kana kuri kudzingwa kana kuri kususpend kwabasa, zvose izvozvo sehurumende tiri kuzvitsigira, nokuti ndo zviri mumutemo wedu. Tiri kutotsigira kuti machiremba iwavo vanhu vari kuramwa mabasa iwavo dai vadzingwa zvavo.
Avo vanga vari mutevedzeri wegurukota rezvekubudiswa kwemashoko vaEnergy Mutodi vachitaura vari parunhare vari muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Tombonzwa zviri kuitika pasocial media.
Pachirongwa chedu che Let's Talk ngatikurukurei chatinokupakurirai paFacebook page yedu yeVOA Shona chichikokerwa neni Marvelous Msanganyahuye musi wechipiri china nechishanu. Nasi tanga tiri kutarisa zviri kuitika panyaya yekukwira kwemitengo yechikafu uye zviri kubuda pamitambo yekupera kwesvondo. Hello kola, tukusaura nani uye zve muri kupi?
Tara na Luk Maruku.
Muri kupi mkoma Luk?
Luk Victoria Mjoveni. Isi mjongo ti kuna waru kutungamia nyita. Vango uja kutuwa gadiri sezu. Sa kure mnika ni kuti yenezu wano wakufane ndara. Mzache za ushe kwa mnika. Katungo uja kanapaye neko wano kwanza utu wakwanza kuta urana. Ne wango wano kata ndana wama upo sine pati wakwanza kuta urana wawirani. Zimire zakanaka mnika.
Ai wa mashoko makukutu. Muno sapota ona vwere mnika. Muno sapota chikwata chibi.
Ndo sapota Barcelona.
Hello.
Ehe, tukutawana nani uye zvemuri kupi?
Mukutawana Patrick Mbadzi kwa ari kuJoburg.
Ehe, taurai tinzwe mukoma.
Izvi zvikushevane zvikuitika munyika.
Mhm.
Zvikuitika munyika zviri kutinetsa maningi.
Mhm.
Tiri kukumbira isu dai kuti nyika dai yanga yagadziriswa nyika yedu yanaka kuti ifanano nedzimwe nyika.
Mhm.
Ndo kuti ndakatarisira isu kuti dai zvagorega kuitika izvozvo.
Wedu hello Hazel.
Oh, sisima, zvimiri sei?
Aiwa, tiri kwadi. Tikutaura nemi muri kupi?
Ndiri kuno Kadoma.
Kwakamira sei kuKadoma panyaya yemitengo? Zvakamira sei ikoko?
Sisima, ndikakuudzai mamirira kuita zvinhu mashops mukazvisi kunakisa. Mhm. Because mapurize ari kukwira every day.
Asi ndirikunzwa kuti sister Hezo varipo panhare zvakare. Hello Hezo.
Hello sister Mazhe.
Ehe, taurai moti gaga gango yedu yadyanana.
Alright, nanditi zvinhu makuru zviri zvashokisa sana kidza. Hatiti tese tichakwanisa kuzvitenga. Plus zvimwe zvinhu zvinenge zvichikwira mapraise, it's unnecessary kuti zvikwire, saka upenyu hwachonauyu hwaakubhohwa. Ende ifenda kuti pazuva pamwe unodya lunch pamwe rinenge rine sadza nemuriwo watenga kana kuti matm kana kuti maspa unogona kudya kana lunch kana $28.
Maisimboitenga mari
lunch checheyo kuti munhu anyatsodya lunch kudhara taitenga $10 kana $15. Uku kunze kwachona kune vanobika sadza kuya kuya vanenge vachitanzira kuti tiri kuda cash ofuchi mari zhinji inenge iri mumafoni.
Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Mutambo mukuru pakati peDynamos neHighlanders uri kuone musi wesvondo, asi vanhu vakawanda vari kutarisira zvichabuda pamitambo yezvikwata zviri kurwira kutora mukombe weCastle Lager Premier Soccer League. Michael Kariati anotipa nyaya inotevera.
Kugweru kunosangana neTeo 1 ndiyo iri kutungamira makundano aya nemapoints makumi mashanu neimwe chete, mapoints maviri pamusoro peFC Platinum iyo iri pamusha ne Bulawayo Chiefs mangwana. Murairidzi weCapes United Darlington Dodo anoti vari kuenda kugweru kunoratidza kuti sei vari pamusoro petafura yezvikwata gumi nezvisere izvi.
Mateams ari kuzasi palow fire, mateams anouya ine shungu dzekuti vanodawo kurarama muleague. Endi asi isusu tinofanira kunoratidza kuti sei tiri patiri pamusoro pefaifai. Tinofanira kusvika pagame toratidza chaizvo chaizvo kuti tiri pamusoro paya, kwete zvekufungidzira asi tiripo zvachose.
Asi mutambo weDimbare neBoso hauna kurasa uremu hwazvo zvekuti chaunga chinotevera zvikwata izvi chiri kutarisirwa kuve chiri muRufaro Stadium nesvondo. Mutambo uyu wauya panguva iyo Highlanders iri kubvira moto uyezve Dynamos isati yakundwa mumitambo yeleague minomwe yakateverana. Mutevereri wemutambo wenhabvu Vashingai Makombe vanoti mutambo uyu wakaoma zvikuru zvekuti zvinonetsa kuti oti chikwata chinokunda ndechipi.
Mutambo uyu wakaoma bhozi, Dynamos achaisi kudyika, Highlanders achaisi kudyika, iri kungohwina, saka hapanonyatsonetsa kuti kupredicte kuti ndeipi ingangohwina bhozi. Mutambo wacho
Dynamos neHighlanders dzakaenzana pamapoints makumi matatu nemapfumbamwe mushure mekutamba mitambo makumi maviri nemisere. Mumwe mutambo uri kutaurwa nezvawo ndeuyo uri pakati peHarare City neHerentals idzo dzisati dzabuda muhondo yekurwira kuramba dziri muPremier Soccer League. HerentHouse iri kubva mumutambo wanga wakaoma zvikuru neCapes United, asi yakakwanisa kubuda nepoint imwe chete pamberi pevatsigiri vayo vaive vakawandisa munhandare iyi. Murairidzi weHerentHouse Kumbi Muti Wekuziva anoti kuti vabude muhondo yekuenda kuDivision 1 vari kuda rutsigiro rwakasimba ruvatsigiri vavo sezvavakaita pamutambo neCapes United.
Ngavauye wakawanda wachipo rutsigiro wakomana vakwanise kutamba kana ivo vanodawo batsiro nekuvakurudzira kuti vatange vachitama nyekoti tisevai.
Muti Wekuziva ari kutarisira kuti mubati wake wepagedhe Prince Tafire Mutsa achaita mashiripiti aakaita paCapes United nekutadzisa Harare City kunwisa. Mutambo pakati peChicken Inn neTriangle wambomiswa sezvo maSugar Sugar Boys ane mutambo weCAFCON Federation Cup nenoadi bowl yekuMauritius. Mimwe mitambo yePremier Soccer League iriko sondo rino yakamira seizvi: Mugovera Ngezi Platinum Stars vs Manika Diamonds, nesvondo Yada vs Chapungu, ZPC Kariba vs Black Rhinos, Wange vs Mushowani Stars. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Muchirongwa cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa kuramwa mabasa kuri kurongwa nevashandi vehurumende. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. kana mchida kutitumira tamba mbozha, zitumirei ku Studio 7 at voanews.com. Munokwanisa kunzwa nhau dzedu dzanhasi pa www.voashona.com. Ini ndini Rachel To, ndiri mu Washington DC. Ndokusiya imina sitandekile Mhlanga, achikupai nhau dzendebele. Soko isika tisenda baku VOA.